Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo chivabvu 10 2020 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC chiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Huwandu hwevanhu vabatwa necoronavirus muZimbabwe hwowedzera kusvika pamakumi matatu nevatanhatu pasi rose huwandu uhu uchidarika mamiriyoni mana.
Takanyorera kuhurumende kuti tiite TNF meeting yekuti titaure matambudziko ari kusanganwa nawo nemaemployers nemabhizimisi.
Sangano rinomirira vashandirwi reemployers confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS rokumbira musangano wetripartite negotiating forum nehurumende nevashandi kuzeya matambudziko avari kusangana navo pakuzadzikisa zvinoda kuti vashandi vasatapurirwe chirwere checoronavirus.
Chokwadi ndechekuti takanga tabva kuita TNF yakaita marecommendations akaenda kucabinet. Zvimwe zvacho zvatakanyora mumarecommendations yayo ndo zvakazoannounswa naPresident.
Gurukota rezvavashandi vaPaul Mavhima vanoti vagara vakagadzirira kutaura nevashandi cheronguva. Nasi izuva rekupemberera mabasa anoitwa nana mai kana kuti Mother's Day asi kune vakawanda zvirongwa zvavhiringidzwa nekuda kwechirwere checoronavirus. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano razivisa kuti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe wasvika pamakumi matatu nematanhatu kana kuti 36 mushure mekunge vamwe vanhu vaviri vabatwa nechirwere ichi muHarare. Pavanhu vaviri vabatwa nechirwere ichi nhasi ava mumwe wavo mudzimai ane makore makumi mashanu anonzi haana nhoroondo yekumboenda kunze kwenyika kana kusangana nemunhu ane chirwere ichi zvinova zvinhu zvinotyisa nyanzvi munyaya dzezveutano idzo dzinoti kana izvoitika zvinoreva kuti chirwere ichi chinogona kunge chichitenderera asi vanhu vasingazive nekuti vari kuvhenekwa vashoma zvikuru pane zvinotarisirwa. Mudzimai uyu anonzi akaendeswa kuchipatara cheWilkins muHarare. Vamwe vana mukoti gumi nevana pachipatara cheParirenyatwa muHarare avo vakarapa mumwe murwere akabva kwamurehwa aive necoronavirus vambonziwo vagare kumba kuti vaonekwe kuti havana kutapurirwa chirwere ichi here. Vanhu vapora kubva muchirwere ichi muZimbabwe vave vapfumbamwe uye vafa vachiri vana. Kuwedzera kwehuwandu hwevanhu vabatwa nechirwere uku kuri kuuyawo apo hurumende inoti iri kusimbaradza urongwa hwekuti vashandi vavhenekwe utachiona uhu vasati vadzokera kumabasa. Asi nyaya iyi inenge yaunzawo mutauro wakanyanya pakati pehurumende vashandi nevashandirwi. Mutungamiri wesangano revashandirwi reemployers confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS Dr. Israel Murefu vanoti nhengo dzesangano ravo zhinji dziri kutadza kuzadzikisa zvimwe zviri kunzi nehurumende zviitwe kuti vashandi vari kudzokera kumabasa ava vasatapurirwe chirwere checoronavirus. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata Dr. Murefu.
Ya tingati pava neimprovement pa makambani akwanisa kuvhura nekuti pakutanga makambani anga achifanirwa kutanga atesta vanhu vavo vasati vavhura asi iye zvino vabvumirwa kuti vavhure vozotesta asi vachimeka sure kuti zvimwe zvese zvinodiwa zvepersonal hygiene, protective personal equipment, masanitizers, mathermometers nezvimwe zvese zvinenge zviripo. Saka tingati zvavanani pane change. Hurumende yakabvuma kuchinja condition yanga isa pakutanga nekuti maemployers anga achema chema nemabusiness anga achema chema kuti dai zvachinjwa. Saka zvachinjwa.
Saka apasina hapo matambudziko makuru amuri kusangana nawo pari zvino kuti munyatso tange basi
zvave nani asi dambudziko richiripo kumakambani nekuti vanga vane nguva vakavhara uye zvimwe zvinodiwa zvinoda mari uye vachada kuzobhadhara vashandi naivo matest acho anofanira kuzoitwa kunyange zvavo anzi ambomira iye zvino.
Saka pane zvichemo zvenyizvi muri kutaura nehurumende here kana kuti makambo kumbirawo here kuti muite musangano
hongu? Takanyorera kuhurumende kuti tiite TNF meeting yekuti titaure matambudziko ari kusanganwa nawo nemaemployers nemabusiness kuitira kuti zvinoda kugadziriswa zvigadziriswe. Pane zvimwe zviri kuwanika zvakafanana nemasanitizers, mamaski, asi zvinoda kutengwa zvine cost. Kwozoita zvimwe zvisiri kuwanika nyore zvakafanana nemathermometer nematest kits. Izvozvo hazvisi kuwanika nyore uye zvinodhura. Saka tinofunga kuti murukuro dzatichaita kana dzadedzerwa dzaitwa convene tinokwanisa kukurukura nematambudziko ari kusangana nawo nemabhizimisi uyo vashandi vachitaurawo matambudziko ari kusangana nawo toona kuti tingasangana papi.
Mukuru weMCOS Dr Israel Murefu vari parunare muHarare. Sezvo vashandi vachifamba vari ibvi nemupimbira segumbo rimwe nevashandirwi, tabata munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo.
Ivo maemployers havasi kufara, vatonyorera hurumende vakati ratidza tsamba yavo. Isisi also sevashandi hatisi kufara nenyaya yekuti taona hurumende kaya kutotikandira kumakoronyera aya kune vanhu vasingavingi sezvatataura kuti upenyu hwetu wapa njozi chaiyo kana hurumende yati maemployers yuchiwa na imeka. Saka tatoita zvakafanana kuti kune hurumende aiwa hambungadaro ka inyaya iyi inyaya chaiyo ye TNF.
Asika hurumende irikuti irikuita hurukuro isati yatora matano akadai aya vamoyo
tange tisipo. Saka tinoda kuti nyaya dzakafanana idzodzo inyaya chaizvo chaizvo zvinofanira kuuya ku TNF. Saka ipapo tirikutotenderana tirikutowirirana nemaemployers kuti nyaya inofanira kuuya ku TNF isati vasati vatanga kuannounce. Takambokurukura nguva yakafura kuti hurumende pane mapolicies akakosha musamhanye kuannounce kana kupronounce kana kutaura musati maconsulta mastakeholders. Tinogara chiripita nyaya iyoyo kuTNF kakanyanyisa.
Ko sei zvisiri kuzadzikiswa semaonero enyu?
Tikuona kuti maybe Minister of Labour inenge ichikurirwa kukabineta kana kuti haina simba rakakwana. Asi inyaya tinogona tugara chingoireza kuti musaannounce mapolicies anozotiafekta tisina kumbobvunzwa kuti tiri kuzviona sei. Saka isisi takumbira zvakare kuti hamugoni here kudaira kudaidzira TNF tomboona kuti kakava iri toripedza sei sezvo takutonzwa kuti aiwa vashandi ngavangoenda kumacompanies 14 days. Zvinoreva here kuti 14 days hatigoni kubata here zvirere? Maemployers aite zvavanoda nesu pa 14 days izvozvo vasati vawana makits acho.
Asi mawirirana here nezvemakits acho nekuti vashandi kavanga vachiti havasi kufarawo nenyaya yekuti makambani aite izvi vachiti vanogona kupedzisira voita zvepamukoto ivo vemakambani acho vachitiwo ari kudhura.
Asi nyaya yekuti makits acho abva kupi hatisati taigarira pasi takawirirana kuti zvinoitwa sei. Saka isisi tikuona kuti safety yetu sevashandi chaiyo chaiyo iyo zvino iri panjodzi. Tingangoona magains ese yakaitwa patambomira kuenda kuvasa tichiedza kuti chirwere ichi tichapararire. Tingangoona izvozvo zvese zvakutorasika takutoona vanhu vakutobatwa nechirwere chakashata. zvakadai.
Munyori mkuru wezCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare. Studio 7 haina hayo kusimbira divi rimwe chete setsvimbo. Nekudaro tabata gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima, avo vatenda kuti tsamba yeMCOS yakasvika kumahofisi avo, asi vakaramba nyaya yekuti vari kuita vashandi dzionere mberego yegudo rinongokanda mwana kumusana.
Tsamba yakasvika yakanyorwa nevanoshandirwa veMCOS vachikumbira kuti tiite meeting iyoyo, zvakare vachiti vakanga vasina kukonsultwa.
Afi imi hamuna kunge mavasumawo here kuti ndo danho ramanga makutora?
Chokwadi ndechekuti takanga tabva kuita TNF meeting yakaita marecommendations akaenda kucabinet. Zvimwe zvacho zvatakanyora mumarecommendations yayo ndo zvakazoannounswa naPresident, especially panyaya ye stimulus package.
Tanzwa kuti iko zvino mune vashandi nevashandirwi mukatudza kuti muri kupi uye muri kuite iko?
Tangati ne social partners ese tichishanyira unki iyo inaita platinum kushurugwi. Tangati tese my employers uye tangati ne vashandi vachi represent wa ZCTU ne ZFTU.
Todzoka kunyaya ye TNF muzvinafundo Mavhima, muri kutarisira kuti munokwanisa kuita musangano uyu riini chaizvo?
Nyaya yekuti tiite TNF meeting haisi nyaya yatinganyanya kudebata. Tinofanira kuramba tichitaura especially yaye mazuva ano aya yeCOVID-19, kuitira kuti tione kuti chimwe chatingaita kubatsira vanoshandirwa nevashandi vari kudzokera kumabasa kuti vaprotectwe from COVID-19, but at the same time tichipusha for the recovery of our economy. Saka handioni paine dambudziko rekuti tisangane. Tinofanira kuti tisangane pakangoita in appropriate time within the next 2 weeks, tinofanira kuti tisangane.
Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare kuzvishavane. Tichiri panyaya iyi, uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni mana kana kuti 4 miriyoni. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti uwandu uhu hunogona kunge hwakawanda nekuti nyika zhinji dziri kundikana kuvheneka vanhu utachiona uhu. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vave kudarika miriyoni imwe chete. Vanhu vafa vave kuda kusvika zviuru mazana maviri zvine makumi masere kana kuti 280,000. Asi pavanhu ava vapora ndivo vakawanda vanosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu kana kuti 1.3 miriyoni. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kubazi regungano iri rinoona nezvezvirwere reAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru makumi matanhatu ane mazana matanhatu nemakumi mashanu nevanomwe 60,657 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica uye vashaya zviuru zviviri nemazana maviri nemakumi maviri nevatatu kana kuti 2,223. Vapona vanosvika zviuru makumi maviri nemazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 20,792. Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations inoti vanhu vanodarika zviuru mazana maviri kana kuti 200,000 vaenda muupoteri mudunhu reIturi kumabvazuva kweDRC mushure mekurwisana kunotyisa kwemarudzi pakati pevechihema nevechilendum. Iran inoti yakagadzirira kuita hurukuro neAmerica panyaya yekudzorerana vasungwa nenyaya yekutyira kuti zvizvarwa zvenyika mbiri idzi zviri mumajeri zvinogona kutapurirwa chirwere checoronavirus. Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mburi ya Zimbabwe, ndino mkamchura mchongwa chenu chewe chidiki, chandino kupakurai, sondorega, inintini maikove. Nasi mchongwa, tubata nyaya yezwe chirwere che coronavirus. Tichitarisa kuti chirwere ichi, chiri kuviringidza here upenyu, wevana wechikoro, uyezve varairidzi munyika. Nasi mchongwa, tine hurukuro na vaya Robson Chere, vesangano re Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Vachere ndino mkamchira mchirongwa tiudzeiwo maondoreni pamusoro pezve kushandiswa kwemichina yechizvino zvino mukudzidziswa kwevana vechikoro munyika.
Ndinofara zvikuru, ndinotenda nekuwaneni pachirongwa tinoshanda nevana vechikoro, nekuti unodzidzisa vana, vana vanenge vakawanda mukirasi imwe chete nenyaya yekuti mavaraidzi vedu vashoma. Saka inguva yekuti tinge tichitarisa nyaya yemishina inokuva ichasa madande mutande kuti vana vangu vachidzidza. Mishina iyoyo inodowo magetsi nezvimwe zvakwanisiro zvakawanda wanda. Munyika medu hatina magetsi kumaruwa anowanikwa ari muzvikoro zvese.
Nemaonerenyu, mungati e-learning inoshanda muZimbabwe here?
Tikati nyaya internet ndo solution so far. Tinenge tichaura chokwadi asi zviri paground handizvo. Saka toda kuti hurumende yedu inge ichibatsira panyaya yekuwedzera kuwanikwa kwemagetsi. Takavhura chikoro chiri kubatsira vana vazhinji. So far tine vana about 5,000 and above vari kubatsirika muchikoro ichocho. Wese hatingati wane mukana wokunge waine mafoni anoenda paindaneti, asi vamwe vaberekiwo vari kupa vana mafoni avo kuti vange vachipinda muzvidzidzo izvozvo.
Vazhinji vari kukurudzira hurumende kuti itange kushandisa matv nemaradio station munyaya dzedzidzo. Tipewo maonerenyu.
Tinotarisira kuti nyaya yematv nemaradio mukunge ichibatsiridza zvikuru mukudzidza kwevana yakakosha. Dai kwakawanika maradio kwaitwa aya masoftware kana mafrequency emacommunity stations, ekuti radio inenge ichibatsira vanhu mucommunity makati, asi tine dzimwe nzvimbo muno munyika dzisingatosvike frequency. Saka paya patinotaura kuti macommunity radio station akakosha, dai zvaibvira kuti nemacommunity radio station varairidzi vaikwanisa kupa zvidzidzo zvavo mumacommunity mawari vachishandisa macommunity radio station.
Sangano reZimstec rakati vakatarisira kuti maexaminations anga achifanirwa kunyorwa muna June achanga achinyorwa muna May gore rino.
Kuti zvinge zvichifamba zvakanaka, pane zvinhu zvakawanda zvinofanira kugadziswa. Zvinhu izvozvo zvikagadziswa hapana chakaipa kuti mazamanishoni anga achinyorwa muna May, asi zvinhu izvozvo zvikasagadzariswa mazamanishoni haafani anga achinyorwa muna May. Denda ratinaro idenda rinotapurira. Mukoma Mike, muZimbabwe tine zvikoro zviri kushandiswa seatinoti maquarantine centers. Vamwe vacho vari kubatwawo nematenda, vacho vanobatwawo vasina, asi tichiziva kuti vhairasi yekorona inoramba iri panzvimbo uye inotapurirana. Saka zvinhu zvakafanana nekuti ngapagadziriswe kuti unge muchifiritwa kuti kana muine mavhairasi ekorona ange achiparara vana vasati vadzokera kuzvikoro, zvofanira kugadziriswa.
Aiwa, takunzwai zvakanaka Eva Robson Chere, ndinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa. Mburi yeZimbabwe tave kusvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, asi tisati tapedza chirongwa ndoda kutora mukana uyu kucherechedza zuva reMother's Day. Ndakakumbira mhomzo wangu inini kuti vatitumire meseji vachitiudzawo maondero avo pamusoro pezvezuva iri. Ngatinzwei maondero amai Hove.
Madzimai, ndinokukwazisai nomufaro pazuva ranhasi. Izuva redu rakakosha. Tichirangarira mabasa atinoita zuva nezuva. Ndinokutendai nemoyo wese, ndichikurimekedzai nemabasa akaoma amunoita. Musha ndimai, Mwari vakuitirei zvakanaka.
Momsa, ndi Momsa wangu hawa, Madube, my Ove. Kuna na Moms pasirose, happy, happy, happy Mother's Day. Mure Zimbabwe, tashuka kumagumwe chirongwa chedu cha nasi. Ngatisangane, nemse chipiri, apo tishange chiendra mberi, chitarisa nyaezwe chirwere che coronavirus. Chirongwa The Connection, mweneni Mike Ove, 8 to 9 p.m. Mure Zimbabwe, pano, pane finyiro, ye Studio 7. Wendo down the button, ndropo pa Twitter, nepa Instagram, at BigMike3, BigMyke3, ndiyo username yangu. Aiwa, Mure Zimbabwe, chino pururuka, chino mara, nguwa yangu, tuya jikanana. Anokoneka ine mfaro, ndino nyu Mike Ove, wana Moms. Happy, happy, happy Mother's Day, Mure Zimbabwe, bye-bye!
Tinotenda Mike. Iko zvinoto chienda kuna Tanunuka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu muri simba.
Vatereri tasangana zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanunuka Wande ndiri muWashington DC ndichiti tichiri mukati nechirwere checoronavirus icho chiri kuvhiringavo zvechitendero pasi pose. Ngatitambirei munyori mukuru weEvangelical Fellowship of Zimbabwe, Reverend Blessing Makwara, avo vandiri kuita hurukuro navo nhasi. Reverend Makwara, panguva ino yechirwere checoronavirus, imimi sevakuru vemakereke mungati tauriravo basa ramuri kuita mukubatsira kurwisa chirwere ichi.
Tine zvakati wande zvatanga zvichibata nezvachiri zvatichiri kuita panyaya iyoyi. Chekutanga, hatina kumira kunamata. Anyika yedu iko zvino tine nhamba shoma dzataurwa dzevanhu vabatwa nayo nevazhinji vari kupora. Tamba chinamata Mwari vatipe nyasha. Hatina zvakawana zvingatidzivirire sevanhu, asi toziva kuti Jehovha ane nyasha. Chechipiri, tanga tichitaura nenhengo dzedu tichiti aiwa ngatiteererei hurumende. Kana hurumende yacho kusasangana nekuda kwenyaya dzekutapurira chirwere, ngatiregei kupikisana nazvo, ngatiitei shumiro nedzimwe nzira. So tanga tichikurudzira manhengo dzeEZ kuti tishandise masaisai vanokwanisa kuitawo mudzimba mumarokesheni vanosanganawo vari munhamba dzinotenderwa. Ndo zvimwe zvatiri kuita. Asi pamusoro paizvozvo takabatiranawo nehurumende, tikaenda kuhurumende tikati semakereke mati zvenyu hatisi essential service, asi pari zvatinogona kuita zvakawanda.
Zvakawanda zvamunoreva zvakaita sezvipi, mufundisi Makwara?
Takavhura mikova yedu yemakereke edu kuti ikwanise kushandiswa senzvimbo dzemaisolation center. Tikakwanisa kubatiranawo zvekare nevatinoshandidzana navo, tikatsvaga mari dzakasiyana-siyana, tikabatsirana nemahand washing facility kunona Murehwa Mutoko vana Epwell, tikaita mabasa ekushamba dzira kurudziro kuti vanhu vazvichengetedze pakugeza maoko. Tikaendawo zvekare kunyange tipaTVTV apa ZBC tichikurukurawo nevatungamiri vedu, president vedu vamuparusa, vachitsanangurawo kunyange senguva yatiri kuti mushoko raMwari zvakamira sei. Hatina kuperera ipapo, takakwanisawo kubatsirana nedzimwe mhuri, tikatenga sipo dzekugeza maoko takavapa. Tikakwanisawo zvekare kutsvaga batsiro kubva kune dzimwe nyika, rumwe rwacho ruchiri munzira.
Mubasa renyu masangana nezvakadini mukati mechirwere ichi?
Tinoona zvakare kuti varipo vamwe vari kushungurudzika nekuda kwenzara, vamwe vari kushungurudzika nokushayikirwa nehama. Kereke iri kuwanikwa ichimira navo, tichichema navo, tichikurudzirana navo kuti Jehovha anovata. Ndo zvimwe zvatiri kuita panguva ino.
Imimi sevanhu vanga vajairavo kusangana nevatendi vavo, muchishumira mese, muchinamata mese, muchirumbidza Mwari mese, marongero ezvinhu mazuva ano aya ekuti munoita zvese izvi pamasaisai nepamadandemutande, munombonzwa here kubva kuvatendi venyu pamusoro penyaya iyi?
Chokwadi, kusangana kwepamasaisai kwakasiyana nekusangana panyama. Tiri kunzwa vazhinji vachigunun'una kuti zvatisiyanei nezvatinoita kana takatungoramba chikurudzirana kuti kunyange tisangane takaunga takawanda, hatisari vaviri mumusha mumwe chete. Mwari unotikurudzira kuti pane vaviri nevatatu musama ndiripo. Saka ndo kurudziro yatiri kupanana kuti pese pau kuri se mutendi bose pamunasangana one mhuri yako kana nevari vavatidzani vapo wanai nguva yamunosangana imba inziyo dzokurumbidza mwari dziyo dzokunamata gwoveranai shoko tinamati pamwe chete saka matambudziko ekuvhiringidzika aripo asi tinoda kuti kereke yamwari haina kusungwa haingirirwa basa rajehovha riri kubatswa.
Mashoko enyu ekupedzisira kuvatendi vakateerera Reverend Makwara.
Toda kuti tingotenda Mwari kuti zvinotiuta zvinotiuyira nechikonzero. Shoko raMwari rinotikurudzira kuti hakuna chinouya kune munhu Mwari asina kutendera. Toramba tichikurudzira nyika yeZimbabwe kuti ngatirambidzane kuna Mwari, ngatirambe tichichemera kuna Mwari, Mwari anotirangarira. Nyika yedu payasvika tasvitwa naari. Katarisa dzimwe ngone dzikutamaita tonawo patiri kana kuti dzingori nyasha dzamwari ngatirambe tichidana kuna Mwari.
Nemashoko abva kumunyori mukuru Evangelical Fellowship of Zimbabwe, Reverend Blessing Makwara, ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare zvondo rinouya apo tichikuunzirai zvechimwe chirongwa chezvechitendero. Ndiri muWashington DC, ini ndini Tanono Kawande ndichiti musare zvakanaka.
Tinotenda Tanonoka uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Vanhu vakawanda pasi rose vavhiringidzwa zvikuru kucherechedza zuva raana mai kana kuti Mother's Day sezvo vachiri vakazvivharira mudzimba nekutya kutapurirwa chirwere checoronavirus. Vakawanda vanoti vangotumira zvipo zvakasiyana siyana asi vamwe vachiti vangotaura naana mai vavo panhare mbozha uye vachazoita mabiko kana zvecoronavirus zvapera. Zuva rekutenda mabasa anoitwa naana mai iri rinocherechedzwa musvondo rechipiri remwedzi wachivabvu gore roga roga. Regai tinzwe kubva kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika nekunze zvatumira mashoko kuStudio 7.
Kumbirai mafunda ndiri kuno kuHarare rangu korokotedza mama wangu mai mafunda gogo mafunda gogo anatanyesa na kumbirai junior tichiti happy Mother's Day maiyo kwavhumbunu kwamuri uko. Todawo kuti happy Mother's Day kuwana mai wese vari munyika medu muno pasi rino rese makatikoshera madzimai tokutendai nerudo rwenyu Mwari akuropofadzei muzvichengete munguva yatiri inoyi.
Ndini wendi mupere ndiri munyika yeIreland. Chekutanga ndongoda kuti happy Mother's Day kuna navana mai vese pasi rose. Ndotiwo kuna mai vangu munzvimbo yekwaSeke Mavis. Ndongoda kukutendai mukati mezuva ranhasi nekuti reera tiri vashanu kutipa chekudya chekupfeka pekugara nekutiendesa kuchikoro muri munyika yeZimbabwe. Ndinoziva kuti chinhu chisiri nyore zvakaoma asi makazviita zvakaoma kudaro. So muzuva ranhasi ndinokushuvirai Mother's Day yakanaka neupenyu hwakareba. Zita rangu ndinoitwa Muzvari Netsai Marova, ndiri muguta reHarare kumabhuku. Ndoda kukwazisa kutenda nekukorokotedza mai vangu muzuva ranhasi ratiri kupembererana namai vedu vose. Gogo Marova Magumbo, aiwa maiyo, ndinoti makaita henyu nekundirera kusvika pandiri nhasi. Mwari akuchengetei nekukuropafadzai nguva dzose. Kuna namai vedu vose munzvimbo dzatiri, ndinoti aiwa musha mukadzi, pasina mai hapana mufaro. Munotidadisa munzvimbo dzose uye makatikoshera. Aiwa happy Mother's Day to all the women out there.
Tinotenda kune vose vatumira mashoko. Kambo kanga kachiridzwa kanonzi amai kubva kuna mushakabvu semutukudzi. Tichitiwo kubva kuvashamarari vese veStudio 7 tinoti happy Mother's Day kuna ana amai vose pasi rose. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. uwandu wevanhu vabatwa necoronavirus muZimbabwe wowedzera kusvika pamakumi matatu nevatanhatu kana kuti 36 pasi rose, uwandu uhu huchisvika pamamiriyoni mana kana kuti 4 miriyoni. Vanhu vakawanda vopemberera zuva rekupembedza mabasa ana mai vari muZimba nekuda kwechirwere checoronavirus. Hurumende inoti yakagadzirira kuita musangano weTNF nevashandi nevashandirwi kuzeya matambudziko avasangana navo kubva zvanzi makambani avhurwe svondo rapera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyaimina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuisika December kuVOA Ndebele.